ndovane kuzvidzi vorine namamwe ndavane kutodo unibudza mamwe dzabono ngari ndidobudza vamwe dzabono ngari ndidobudza vamwe ndovane kuzvidzi vorine namamwe ndavane kutodo unibudza mamwe dzabono ngari ndidobudza vamwe dzabono ngari ndidobudza vamwe abe onobudza vamwe vado yavabudza vamwe vari amba vana vamwe zvadeviwa nanga vamwe vabudza vamwe navamwe vobudziwa nga vanga na vamwe vabudza mamwe namamwe mafungo anga na awe katolicha ndava dzavo ndava vari hini ndava hana ndava vori hana ndava navo ndava kane vohunga vahune ndava hini ndava navo ndava vachikotanga dzindava unga ndiva ndina ndava ende ndava ndidzi ndava huva na dzindava ngavo ndava hote hune ndava zvavavirisedza zvavo 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 ndava ndikuzvidzivo rine namamwe ndava ndikutodo unibudza mamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe ndava ndikuzvidzivo rine namamwe ndava ndikutodo unibudza mamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe
Jono vakotori gotch Bari matona nongotch You be like baby ya gotch I be like baby remotch Yavativa vongoluka Vamba na yonga voluka Vatsula vachikoluka Usora ashingoluka
Vari nsongo vanavo ininisi navo no vone vana Songo yanga voni songo vanavo ni songo ya ha Tovona navo voni vona navo no vabona na nana bana bena mbona nabo bachimbona na
zwavavirisedza zwao 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 zwavavirisedza zwao
ndava ndikuzvidzivo rine namamwe ndava ndikutodo unibudza mamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe ndava ndikuzvidzivo rine namamwe ndava ndikutodo unibudza mamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe ndavona ungari ndidobudza vamwe
zvavavirisedza zvavo zvavavirisedza zvavo zvavavirisedza zvavo zvavavirisedza zvavo zvavavirisedza zvavo zvavavirisedza zvavo Shabba Billy